Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri chivabvu 31/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Haikoti yati zviri kuitwa naminista July Moyo hutsinye vari kuita zvinhu zvisiri pamutemo kushungurudza mweya wameya weHarare mweya wevanhu.
Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire vati meya weHarare vaJacob Mafume vakambomiswa basa kanokwana kana negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vadzokere pabasa. Dhora remunyika roramba richishaya simba pamusika weRBZ sezvo nhasi rave kutengeswa nemari inodarika mazana matatu padhora rekuAmerica.
Kupatara chekuchambuta kuti tinokumbira kuti chivakwe nekukurumidza kuti madzimai akawanda nepamuviri ari kukanganisika zvikuru nenyaya yekuti zvipatara zviri kure dzimwe dzenguva mwana anenge asina kugara zvakanaka mudumbu patichatsvaga matransport maambulensi haawanikwi nekukurumidza.
Madzimai erudzi rwechichangani kuchambuta mudunhu rechiredzi ari kuchema-chema kuti anofamba nzendo refu kunotsvaga dzinosvika makiromita makumi matanhatu kuenda kuchipatara kunosununguka. Iye ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire vati meya weHarare vaJacob Mafume vakambomiswa basa kanokwana kana negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vadzokere pabasa. Vamafume vange vachipomerwa mhosva dzekuita zveuori. Hatina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vadaira nharembozha yavo vati vange vakabatikana. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamafume.
Haikoti yati zviri kuitwa naminista July Moyo hutsinye hunhumbira tsime vari kuita zvinhu zvisiri pamutemo kushungurudza mweya wameya weHarare mweya wevanhu. Haikoti yati zvavari kuita hazvizi pamutemo vari kugeta nje kuita ofisi yekutamba nayo vachingonyora muhadhi pano nepapo yokudzinga mutungamiri wevanhu muguta reHarare. Saka takaindisa kumatare kuti varambidzwe kuita zvavari kuita izvi nekuti nyika haisi yavo, nyika ndeyedu, guta rizi ravo guta nderedu. Haikoti yabvumirana nesu ikati haisati yamboona kuchikora mutemo kwakadai kuri kuitwa navaJulaino.
Zvaakureva chii izvi kukanzuro yeHarare nemhuri yeZimbabwe?
Zvinoreva kuti kanzuro yeHarare yadzoserwa mumaoko evanhu. Vanhu vakadzosera matriple C councillors anotungamirwa navachamisa, yadzoserwa meya Jacob Mafume anoteverera vaNelson Chamisa. Saka guta reHarare rava mumaoko evanhu, taakuita zvido zvevanhu. Tinenge tiri muofisi, ndagara ndiri muofisi, ndiri muofisi ndichifambisa chinyangwa chekuti tidzivirire kuba ubhororo umbavha huri kuitwa nehurumende vachishandisa bhiro senguva yerodzi kutora zvinhu zvevanhu zvakatengwa kudhara zvakaita sepomona nezvimwe zvakadaro daro.
Zvikurukuru zvamungati ndo zvamaakunangana nazvo ndezvipi?
Zvinhu zvatiri kutanga kuita kudzivirira utsotsi hunhumbira tsime huri kuitwa panyaya yepomona nezvimwe zvizhinji zvanga zvichiitika muguta reHarare. Tiri kutanga tichiongorora, tichipenengura, tichitarisa kuti kutyora mutemo uku kuda kundidzinga kunoitwa naminista zvicheme here kana kuti pane zvavanenge vachitsvaga nokuti achisionekwe mudzi webwese kuti munhu anodzingwa rufo pasina kana kutongwa pasina kana chinoitwa. Saka toda kuona kuti vanga vachidzingirei mutungamiri wevanhu, vanga vachidzingirei mutungamiri weguta, nekuti ari kutevedzera vision inodiwa navanelson Chamisa.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanga vari parunhare kuHarare. Masangano evashandi ari kukurudzira kuti ofisi inoona nezvemafambisirwo emari dzehurumende kana kuti auditor general kana kuti dare reparamende riferefete mashandiro eNational Social Security Authority. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti havasi kufara nemashandiro esangano iri, zvinonzi nevashandi vagara vachitaura. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakanyora mbepanhau resandemeo kuti vanga vasiri kufara nezviri kuitika kukambani yeNational Social Security Authority kana kuti NASA. Izvi zvabva zvapa kuti gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vabva vati board reNASA ritange kuongorora nyaya iyi. VaMavhima vaudza Studio 7 kuti
takati bodhi riongorore nyaya dzacho idzodzo dziri kubva musocial media, risasiye chinhu panyaya yacho kuitira kuti tizive kuti pane mhosva iri kuparwa here, kana kuti pane vasiri kufambisa basa zvakanaka here. Kana tichinge tave neinformation iyoyo, ndo yatichashandisa kuona kuti todi pazviri. Saka bhodhi racho ndiro riri kuita mainvestigations yayo. Ndinovimba kuti vachatipa information yakazara.
Ko, pane vamwe vari kuti bhodhi reNASA harikwanise kuongorora nyaya iyi sezvo riri kupomerwawo mhosva dzeuori. Tabvunza vaMavhima.
Nyaya iyoyo haisi nyaya ndinogona kutaura nezvayo ipo zvino. Vanoongorora vasiri vemuorganization imomo vanofanira kuti vaite basa ravo kana vazopedza zvinogona kuzotaurwa kunzi zvakamira zvakadii. Asi bhodhi rinogona kudaidza zvakare maauditors kuti azouya achitarisa. Ndokunge ivo vebhodhi vaona kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka. Vamwe vamava kutaura nezvavavo vanhu vanogona kungouya voita basa ravo muchinyararii.
Asi vachipawo pfungwa dzavo, munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati havatenderane nezviri kuitwa navaMavhima.
Hazvisati zvajeka kuti vari kureva chii sezvo nyaya yeNASA ine nguva nenguva ichingotaurwa nemaboka akafanana nevashandi. Takambotandanisirwa miriri kubhodhi ari mutungamiri weZCTU nguva yapfuura. Tichiedza kureiza maissues kuti mapolicies, mainvestment policies ari kuitika haisiriwo. Tiri kuona NASA ichiinvesta pane zvinhu zvisingavatsiri vashandi.
Mashoko aya atsinirwawo nevaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa.
Hapana chinoongororwa nehurumende kuNASA. Hurumende ndiyo dambudziko rekuNASA hombe. Masimba anopiwa minista welabor akanyanyisa, takagara kare tichizvitaura.
Munyori mukuru wesangano reAssociation of National Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko vativo zviri kuitwa nehurumende idambe.
So zvinodiwa ndezvekususpenda board, ndezvekususpenda management, vopinza auditor general odhira nebasa. Apa havari kuita chikukubata vati, hai propaganda yekuti bata kumeso. Nemhosva yekuti they are also involved in taking that money. That is my comment on that issue yeNASA.
Vashandi vave nenguva yakareba vachichema-chema kuti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu kuNASA, vachiti kambani iri kuita mari yakawanda, asi ivo vari kupiwa mari shoma-shoma zvekuti vazhinji vavo vanenge vabhadhara mari kuti vazopiwa kana vaenda pamudyandigere vari kunonga svosve nemuromo. Ndaka mirira Studio 7 mu Washington DC, ndini Blessing Zulu.
Madzimai erudzi rwechichangani kuchambuta mudunhu rechiredzi ari kuchema-chema kuti anofamba nzendo refu dzinosvika makiromita 60 kuenda kuchipatara kunobatsirwa kana vachida kusununguka vana. Asi vamwe vavo vanonzi vanopedzisira vasunungukira mudzimba sezvo chipatara chiri pachikombedzi Growth Point chiri kure. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vakaita saMai Hlekile Charlotte vekuchambuta vanoti nekuda kwekureba kwemufambo madzimai machinji anopedzera obatsirwa munzira kana mudzimba dzavo uye vakurudzira hurumende kuti vavakire zvipatara munzvimbo dzavo.
Ndikutsigira zvakare chipatara chekuchambuta kuti tinokumbira kuti chivakwe nekukurumidza kuti madzimai akawanda nepamuviri ari kukanganisika zvikuru nenyaya yekuti zvipatara zviri kure. Dzimwe dzenguva mwana anenge asina kugara zvakanaka mudumbu. Patichatsvaga matransport maambulensi haawanikwi nekukurumidza, saka vanhu vari kukanganisika zvikuru. Kumbirisa chaizvo kuti mutigadzirire.
Madzimai atara neStudio 7 anoti nzvimbo yavo iyo ine verudzi rushoma rwechichangani yakasarira kumashure zvekuti hakuna kumbovakwa chipatara kubva nyika ichiwana kuchitonga kuzere muna 1980. Chipatara chechikombedzi ndechefree methodist church. Sezvo kuchipatara uku kuri kure vanhu vanotsvaga motokari, asi nekuipa kwemigwagwa vanozogumisira kufamba netsoka kana kuenda nezvikotyari zvemombe kana zvemadhongi. Amai mujaijai gona kudzingwa vanoti kunze kwekusunungukira munzira mamwe madzimai anozopedzisira ave kurwara nemusana pamwe nekuzvimba makumbo nekufamba nzendo refu achienda kuchipatara.
Kuresa kwasekuitika kwatingaita nenyaya yekuti mafambiro kana kuno usina chokufambisa
tsoka zvemadzimai anopedzisira
avo makumbo kana kuti musana, nekuti musana ndiwo vakabata muviri waamai. Nekuti kunenge kuri chinhambo chaicho kuti unogona kubatsirwa murodhi nekuti anenge asina chekufambisa.
Sangano rinorwira kodzero dzevagari vemumaruwa recommunity tolerance reconciliation and development trust kana kuti CoTrad rati hurumende iri kutyora kodzero dzeutano dzevanhu verudzi rwechichangani. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCoTrad vazivanai muzorodzi vati munhu wese ane kodzero yekuti awane chipatara asina kufamba rwendo rinopfuura makiromita 10 nekudara hurumende inofanira kugadzisa dambudziko iri.
Mawadzi akawanda hamuna maclinics, vanhu vanenge vaisevenzesa clinic 1 mawadzi ari 5 kana kuti mawadzi ari 10 anenge aisevenzesa clinic 1. Saka tinoona isusu kodzero iyo zveutano inenge ichiswarira kumashure kuvanhu akaita maminority groups akafanana nemachangani. Ndingati hurumende haisi kuprioritiza nyaya dzekuvandudza ingava education, kuvandudza health services, hamuna kana hospital hombe. Saka ipozozozo zviri kuderedza utano nokuti vana vazhinji vanoguma vakuzvarirwa kuseri kwemagoni mudzimba.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remudzviti webinhu rechiredzi valove mochisema sezvo nhare yavo yanga yakadzima. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota redunhu remasvingo Dr Jephter Sakukwanya vati hurumende ine zvirongwa zvekuvakira vanhu zvipatara mudunhu rese remasvingo pasi pechirongwa chekuendesa masimba kuvanhu chedevolution.
That's very unfortunate. That's very sad and unfortunate. But hurumende iri kuisa mari through the devolution fund kuti such issues are to attended to.
Vaenderera mberi vachiti panyaya yezvebudiriro nekodzero dzevanhu hurumende haisarudzi inongoita mabasa ayo zvakaringana. Izvi zvatsinirwa nenhengo yeparamende muchiredzi South vaKilian Gwanetsa vebato reZANU-PF vati hurumende iri kuvakira makirinika mumawadhi ega ega kugadzisa dambudziko iri.
Ndingamukutaurira kuti hapana urongwa ukuru huri kuitika hunobatanidza madevelopmental issues akafanana neiyo yamutara yezveutano nezvedzidzo nezvemagetsi nezvekurima. Pane zvakawanda zviri kuitika. Hakuna wadhi iko zvino isina kliniki yezveutano.
Vagari vekuchiredzi mudzimbo dzakaita seChambuta, Boli, Muhlanguleni, Mupapa neMaliphati havana zvipatara zvinoita kuti vafambe makiromita akawanda kuenda kuchikombedzi kana kudhorobha rechiredzi. Vanoti munguva yekunaya havakwanisi kuenda kuzvipatara sezvo nzizi dzakaita seChilonga dzisingayambukiki nekuti mazambuko akatorwa nemvura yemafashamu eCyclone Elene mugore ra2000 haana kugadzirwa. vagare vane dambudziko remvura sezvo nzivo iyi isina zvibhorani zvakawanda uye hakuna imvura yakawanda. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Botswana inoti gore rapera yakanunura vana vadiki vekuZimbabwe mazana maviri ane makumi mashanu vaishanda mumapurazi nemudzimba pavaishandiswa sevafudzi vezvifuyo pamwe nekurima kana kushanda mudzimba. Shingirai madondo anoti panyaya iyi.
Dzimwe nyanzvi munyadzo zvopfumi dzinoti nyaya yekuoma kwezvinhu munyadzo zvopfumi yave kumanikidza kuti vamwe vabereki vamanikidze vana kusiyira chikoro panzira vachienda kunyika dzakapoteredza kunotsvaga mafuro manyoro kuBotswana neSouth Africa. Asi nokuda kwekuti mutemo wobvumidze vana vane makore ari pasi pegumi nemasere kushanda munyika idzi, Botswana yakanunura vamwe vavo ndokuvaodzosa kumusha gore rapera. Gurukota rehurumende munharaunda nebudiriro yekumaruwa muBotswana vakutla autwezi vataura izve pamusangano vaita nevarimi pamwe nevanofuya mombe muguta reFrancis Town nhasi.
Zimbabwe munohatsira Botswana atilimotroponi ya Francis Town.
Ndinokumbirisa kuti musashandisa vana vabiki mumapurazi menyu. Gore rakapera mapurisa edu akanonora vanhu vanobva kuZimbabwe mazana maviri nemakumi mashanu nevatatu kubva mukushandiswa kwevana. Hazvina kunaka kushandisa vana vabiki, zvinosvibisa zita renyika yedu.
Vato kushandisa vana vadiki kuvambunyikidza zvinokanganisa utano nepfungwa dzavo. Vachitsinira mashoko avautwetsi, mutauriri wemapurisa muBotswana vati pekumutube vanoti vamwe vevana ava vane makore ari pakati pemakore mapfumbamwe negumi nemashanu vakadzoswa kumusha, asi vamwe vanoramba vachidzokera kunyika iyi kuzotsvaga mabasa.
Mapurisa emuBotswana akabatana nevanoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Vakadzosera vana vanodarika mazana maviri nemakumi mashanu kuZimbabwe mushure mekununurwa mukushandiswa kwevana. Vamwe vacho vana vane makore ari pasi pegumi.
Vamutube vanoti zvinoda kuti ruzhinji rwuite muonera pamwe chuma chemuzvukuru nehurumende kuburikidza nemapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuitira kuti vana vasabatwe senhapwa.
Chinhu chodiwa kuti tidzidzisane nekeuchidzana kuti kushandiswa kwevana kuchikora mutemo wenyika nepasi rose sezvakatarwa nesangano reInternational Labour Organization.
Nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kukodzero dzevana uye vari gweta rakazvimirira muhabhoroni vatarisai mangezi vanoti Botswana yakasimbisa chibvumirano che 182 cheILO che West Forms of Child Labour Convention muna 2000 chinorambidza kushandiswa kwevana.
Apa mutemo zvaizvo ichiri nani, ichiri nani pane dzimwe nyika, ichiri nani, ichikufolowa mutemo zviri nani dzimwe nyika dzemusouth Africa dzakati chere bitiboa Botswana andika kaiutikati population ichiri lowzakaaoio kaizikukondrola zvinhu anditi temo yavo ichiraiza
mapanzi eUnited Nations anoti International Labour Organization neUNICEF anoti pasi rose vana mamiriyoni zana nemakumi matanhatu kana kuti 160 million vari kumanikidzwa kushanda zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vave zviuru zvishanu nemazana mashanu nevatatu kana kuti 5503. Vanhu mazana maviri nemakumi mana nevaviri kana kuti 242 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu vabaiwa nhomba yeCovid-19 vadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 miriyoni. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana mukupera kwemwedzi wachikunguru. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sachigaro weAfrican Union vari mutungamiri wenyika yeSenegal, Macky Sall, vakurudzira Rwanda neDRC kuti dzitaurirane mushure mekunetsana kwenyika mbiri idzi. DRC iri kupomera Rwanda mhosva yekutsigira vakaipandukira vechikwata chinonzi M23. Asi Rwanda iri kuramba kuti iri kutsigira vapanduki ava. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvichanetsa kupodza kunetsana uku kunyange zvinhu zvati tonhorei kumabudezuva kweDRC uko kwange kuine kurwisana kwakasimba pakati pehurumende nevapanduki veM23. DRC ichibatsirwa nemauto eUnited Nations anochengetedza runyararo inonzi yakarwisa vapanduki vainge voda kutora guta reGoma. Dare remuUkraine ratongera mamwe mauto emuRussia maviri kugara mujeri kwemakore gumi nerimwe nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vawanikwa nemhosva yekukanda zvombo zvehondo munzvimbo dzinogara vanhu mudunhu reKharkiv. Mauto maviri aya akabvuma mhosva iyi. Ukraine iri kupomera mauto eRussia mhosva dzehondo nekuuraya vanhuwo zvavo, asi Russia iri kuramba kuti iri kuita izvi. Makaterera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Masvondo maviri adarika hurumende yakabvumidza vane mari dzavo dzekunze kutenga zvekudya nezvekushandisa mudzimba kubva kunze kwenyika vachipinza munyika zvisingabhadhare mutero kwemwedzi mitanhatu senzira yekuedza kudzikamisa mitengo yezvinhu iyo yanga ichiramba ichiita chamuramba muru. Ko pati pave neshanduko here yati yave kuonekwa kuti mitengo yadzikama?
Mutungamiri wesangano rezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti pachiri papfupi kuti paonekwe shanduko inobatika.
Ndingati chiri nguva pfupi pakati pekuparurwa kwemutemo wacho nepatiri iye zvino kuti vagare vanyanyoona kuti mitengo yaterama, mitengo hasati yaterama. Uyewo chiri kuitika ndechekuti kune dzimwe nyikawo zvinhu zvagara zviri kungokwira kubudikidza nehondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine yatadzisa kufamba kwegorosi necrude oil. Saka mukatarisa inflation iri kukwirawo kune dzimwe nyika dzakatipoteredza, zvichizokonzerawo kuti zvinhu zvemunyika idzodzo mitengo yazvo inge isina kuterama. Saka kusaterama kwemitengo hakusi kuitika muZimbabwe chete.
Asi vamutasho vanoti vezvitoro zvidiki pamwe nevanhuwo zvavo ndo vari kunyanya kutora mukana uyu kupinza zvinhu zvakasiyana siyana munyika zviri kubvumidzwa pasi pemutemo uyu.
Vari kunyanya kunotora zvinhu ndeve zvitoro zvidiki zvichiri kusimukira, uyewo nevagari vamwe vakagara vachiita zvecross border zviyaizvi. Asi tinoona isusu kuti kunyange dai zvazvo zviri kuitika izvozvo, vemakambaniwo vemunomu vari kuenda mberi nekugadzira zvinhu zviri kuramba zvichingouyawo musitoro.
Mashoko ava Mutashu ekuti pachiri papfupi anotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe ava vanoti zvinotora nguva kuti vanhu vaunganidze mari dzekunze dzinodiwa. Vazembe vanotiwo zvinogona kutora nguva ingadarika mwedzi kuti pazoonekwa shanduko yemitengo yezvinhu.
Pari zvino izvi hapasati panyasa kuita shanduko. Tinotenda kuti hurumende yakaisa zvayo mutemo iwoyo wekuti vanhu vane mari dzavo vaunze zvinhu zvinodikanwa nevanhu, zvikurusa zvenyaya dzekudya nedambudziko renzara ratakatarisa. Saka tinongoimba nekudavira kuti zvichange zvakuya nekuti zvinombotitorei.
Izvi zvinotsinhirwa zvakare neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera.
Handisati ndaona kuti pane shanduko nekuti mitengo ichingori kukwira, mitengo yezvinhu haisati yanyatsa kudzika. Saka maonero angu ndekuti hapana shanduko yati yaitika kubudikidza nemutemo wakauya.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti shanduko yavepo yave kuoneka ndeyekuti zvinhu zvinobva kunze zvawanda zvikuru pamusika mutema.
Kubva mukubiswa kwemaduty pamabasic commodities hongu taona shanduko pakuti zvinhu zvakuwanikwa zvakati wandei especially pa black market apo zviri kutengeswa nema US dollars saka kudzoka kwa majuti kwakanyanya kubatsira especially wanoita zvime ma cross border vanenge vachihorda zvinhu vachipinza vachizotengesa pamisika mitema pa black market nema United States dollars saka hongu ndokushanduko yandikati yatatitaona iyoyo
saka dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu iri ringagadziriswa sei vazembe vanoti kuti zvinhu zvigadzirisike munyika hurumende inofanirwa kusiyana netsika yayo yekuita zanondega yoita muonera pamwe chuma chemuzukuru nevamwe
vatungamiriri vedu dai vanga vaziva kuti zvekungochinja chinja mutemo wasingagari pasi nekutaurirana nevana vezimbabwe neveruzhinji rwezimbabwe nevemabhizimisi zvinovhiringidza mafambiro eupfumi hwenyika
matanho ose aya ari kutorwa apo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvichienzaniswa nedhora rekuamerica nhasi dhora rekuamerica ranga richitengwa nemadhora emunyika mazana mana nemakumi masere pamusika mutema kuchitiwo pamusika webhanga guru renyika wereserve bank foreign auction floor dhora rekuamerica richitengwa nemadhora emunyika mazana matatu nemasere kana kuti 1 US dollar to 308 Zimbabwe dollars. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevemabhizimusi vanoti danho rehurumende iri rinogona kukanganisa vemakambani emunyika sezvo vachizoshayiwa kwekutengesa zvigadzirwa zvavo hurumende inoti danho rayakatora rekubvumidza kupinzwa kwezvinhu munyika rakanangana nekuzadzisa chibvumirano chainove nhengo cheAfrica Continental Free Trade Area icho chinobvumidza kutengeserana kwakasununguka kwenyika dzemuAfrica vamwe vanoongorora zveupfumi munyika vanoti kunze kwekunge hurumende yakwanisa kudzikamisa inflation mitengo yezvinhu icharamba ichikwira izvo zvichaita kuti matanho ose airi kutora ashaye basa ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Jonga Kandemiri
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz manheru ega ega ninguva dza7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave
Chirongwa chedu chedi connection chatinotaura nevechidiki tine hurukuro nevechidiki kubva kumapato akasiyana siyana nenyaya dzemirizhonga zvichitevera kurohwa kunonzi kwakaitwa vamwe vechidiki vebato reTriple C nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU PF kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuterera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 15460 kHz pa shortwave mazuva ose tabata shika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi mutongi wedare reparamende vachandiregerera mutongi wedare repamusoro regai tisvike kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 31 kwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Vele njengamakhansela sithabe kakhulu ngoba sathi singakwazi ukuthi sisebenze kakuhle naye ngoba kade bevele bemfake ekhoneni sikusiphambanisa nathi ukusebenza kwethu. Sithi akusikhathisi ngoba vele kade bevele sikwazi ukuthi uyawina ngoba kanani iproblem for it.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court lamuhla unqume ukuba umnumzana Jacob Mafume owebandla le-CCC nguye ngempela umeya wedolobho leHarare, njalo wathi akufanelanga isiphathamandla sikahulumende umnumzana July Moyo aphinde amkhuphe kulesi sikhundla.
Kuqakathekile ukuthi mhlawumbe sibe lokutsho ukuthi sibona njani through ama various stakeholders. Ibe kuqakathekile ukuthi mhlawumbe kube nama stakeholders athile abe lokutsho khonapho. Kodwa ke hayi siyafisela ukuthi Zimbabwe iphumelele ukuhosta le conference eqakatheke kangaka.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yedalela ePhalamende elamazwe ezwekazi le-Africa, i-African Parliamentary Union, umnumzana E.D. Gado Bobuka, usekwethekeleleni kweleZimbabwe ukuzohlola amalungiselelo omhlangano we-African Parliamentary Union. Abasakhulayo bomdlalo we-tennis abaphuma emazweni alitshumi lanhlanu baphakathi komncintiswano owe-Under 18 International Tennis Federation Futures Tournament owenzelwa koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umthethwandaba ophezulu owe High Court lamuhla unqume ukuthi umnumzana Jacob Mafume owebandla le-CCC nguye ngempela umeya wedolobho leHarare, njalo wathi akufanelanga isiphathamandla sikahulumende umnumzana July Moyo aphinde amkhuphe kulesi sikhundla njengalokhu obekusenzakala. Ube setheswa icala lenkohlakalo lokungaqhubi ngemfanelo umsebenzi. Umnumzana Mafume ongukansila kaward 17 eHarare uthi uyasamukela lesi sinqumo ngoba ubevele emsulwa, njalo uzaqhubeka esebenzela likansili. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo kansila weZibarasekwa kuleli dolobho umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Vele njengamakansela sithabe kakhulu ngoba sathi singakwazi ukuthi sisebenze kakuhle naye ngoba kade bevele bemfake ekhoneni sikusiphambanisa nathi ukusebenza kwethu. Sithi akusikhathisi ngoba vele kade bevele sikwazi ukuthi uyawina ngoba kanani iproblem for it. Balaba bakhanya vele bele njongo yabo ukuthi bamkhuphe, kodwa siyazi ukuthi odadila naba abaphathi umthetho bazama ukuthi bakwenze ngendlela e-professional. Bangaloko bekwenza ngendlela e-professional kukhanya vele uza loko ewina noma bangawuthatha or bangamthatha kumthethwandaba kangaki.
Kungani lisithi wakhutshwa ngokungekho emthethweni? Kungani likholwa ukuthi nguye okufanele akhokhele idolobho leHarare njalo aqhubeke engukhansila kaward 17?
Thina sithi wakhutshwa okungekho emthethweni ngoba vele umeya ufuze aphume phakathi kwethu singivotela thina abanye bakhe abavotula kanye lama-residents. Loko ukuthi umeya akhutshwe nguminister vele kakukho emthethweni ngoba vele sikwazi ukuthi uminister vele kadezama ukuthi asifakele lo uSteward Mkhizwa vele kathesi odengisa ukuthi vele usesendleleni sephumendleleni yokusebenzela abantu kodwa usesendleleni yokuthi asebenzele izifuno zalaba abamchumayo.
Likhangelele ukuthi imisebenzi yekhansili sizaqhubeka kuhle yini kathesi?
Asikakhangeleli ukuthi sizaqhubeka kakuhle ngoba sebake bambiza batshengisa ukuthi vele kabafuni ukuthi basebenze, uminista akafuni ukuthi asebenze naye. Sina sikhangelela ukuthi angabe uminista naye uyazwisisa ukuthi i-City of Harare ama-residents afuna ukuthi babone umsebenzi uhambela phambili kakuhle, avume azwisise ukuthi amkhiye uJacob aqedise umsebenzi wakhe. Isikhathi vele esesihleleyo sesisiluthwane, angiboni ukuthi inkinga kuyini bamkhiye aqedise umsebenzi wakhe kakuhle.
Lo-ke ngumnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe, ukhansila wedzibarasekwa eHarare, obixoxa ecingweni leStudio 7 ekhonale esigodlweni. Kusenjalo, umthethwandaba udlulisele ngolwesine ukuthethwa kwecala lokwenza udlakela emphakathini eletheswa amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayithoba munwe munye ngoba amagqwetha abo esithi kusamele afunde amaphepha abawaphiwe ngumtshutshisi ngalolu daba. Amalunga la ngusibongile Banda, Tainos Nkomo, Maxwell Nkosi, Mongameli Mlotshwa, Welcome Moyo, Nkosi Lati Ncube, Akim Ndebele, Lobusi Moyo. Isimanga yokuthi amalunga la ayephiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kodwa ngemva komnyaka owodwa babotshwa njalo ngeviki edluleyo. Siqoqe lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Icala alisangenanga njengoba namhlanje bekumele benikwe i-ruling yabo, alisangenanga ngesizathu sokuthi kuthiwe u-public prosecutor uphuzile ukuhambisa ama-state papers ku-defense council ye-MRP 9 nakumagistrate, okubangele ukuthi uloya ucelile ukuthi ufuna ukuyacubungula la ama-state papers avela ku-prosecutor layo magistrate ngokufana nayo layo ufuna ukuyabacubungula. Basebevumelana-ke u-magistrate lo-lawyer kanye lo-prosecutor ukuthi icala kalidluliselwe kulwesine lona lolu mhla ka-2 June 2022.
Kanti vele kona kuhambe njani njengoba babephiwe i-bail sizwe kuthiwa baphinde bavalelwa ngeviki edlileyo, kuhambe njani?
Ye, umbuzo nalowo baba siyazibuza, labantu abaningi bayabuza ukuthi kwaye kwenzakala ngapho ukuthi umuntu eku-bail icala lingakapheli njalo engaviolethanga kumbe engayiphambanisanga i-bail abiselwe enkantolo njengalokhu nje sikhuluma kususela ngo-Thursday basekani lasemlondolozi. Kuyasimangalisa thina ukuthi kanti umthetho waleli lizwe leZimbabwe unjani, laba abangu-9 sebebiselwe kani akukhulunywa lutho nge-bail, babiselwa nje le-ruling yona leyo ingakayenziwa. Kodwa akusimangalisi thina ngoba ngo-2014 ngike ngaba kucala elifana nayo lo kuhlansibindi, lathi senziwa into efana nawo, sahanjiswa khona lekani prison, ngemva sasivele sivale lekani prison sanika i-bail seso siyiphiwe sibe siyaliqeda icala ngemva komnyaka, basivalela lathi kwamalanga athile ekani maximum fine. So kona lokhu abakwenza ku-MRP 9 akusimangalisi ngoba vele yindlela esesikuhlela ngawo amacala wonke ayenziwa ngabantu bakomthwakazi.
Manje igqwetha lona lithini?
Angilaqiniso ngoba ngicela ukukhuluma naye izolo, lakhona ube driver asakhe khuluma ngabantu, but izakhumbula ukuthi vela fonte eqalayo izinto chief olihlanse yamangwe endiweni bake bamenza into efana nayo laye wayekubheli futhi. I-problem yeZimbabwe ugande labalaleli ukuthi kule-selective application of law elizweni laseZimbabwe ungakhangela amaNdebele labantu besishoneni kulo umketha betshale indlela amacala abanjwa ngawo, akula mthetho vele ukuthi umuntu okubheyili kumele akabhale lokwesikhathi aye kuye sevelela ejele.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Unovala jikelele wenhlanganiso yedalela lePhalamende lamazwe awezwekazi leAfrika iAfrican Parliamentary Union umnumzana iDigado Bobuka usekwethekeleleni kweleZimbabwe ukuzohlola amalungiselelo omhlangano weAfrican Parliamentary Union okhangelelwe ukwenzelwa eZimbabwe ngolwezi lonyaka. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekufikeni kwakhe enkundleni yendizamtshina yeRobert Gabriel Mugabe International Airport izolo, umnumzana Bobuka uchasisele intatheli zendaba ngokuqakatheka kohambo lwakhe oluza ngaphambilini komhlangano kalwezi owamalunga azamela amadala ePhalamende angamachumi amane lanye 41 National Parliaments kanye labamazwe akuzwekazi leAfrika. Lamhla umnumzana Bobuka uye wayazibika kumlawuli wedale lePhalamende eleSenate, uPresident of the Senate, uHonorable Mabo Chinomona, lapho achasise ngesizathu sohambo lwakhe. Uveze njalo ukuba uze kuleli ukuzavumelana kulokho okumele kwenziwe ngabedale lePhalamende kuleli ukuze lumhlangano uphumelele. Umkhokheli enhlanganisweni ekhankasela ukufundiswa kwabantu ngendaba zesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution, uNkosazana Abigail Mupambi wemukele ngenjabulo ukwenzelwa kwalumhlangano eZimbabwe.
Lokho nje kuzanikeza iZimbabwe ithuba elokuzibukisa, ithuba elokuthi layo ime i-competitive ku African continent, kuqhakathekile lokho. Kodwa ke sithi nje kuqhakathekile ukuthi mhlawumbe sibe lokutsho ukuthi sibona njani through ama various stakeholders. Ibe kuqakathekile ukuthi mhlawumbe kube nama stakeholders athile abe lokutsho khonapho. Kodwa ke hayi siyafisela ukuthi Zimbabwe iphumelele ukuhosta le conference eqhakatheke kangaka.
Intatheli zindaba esebenza izimele umnumzana Tafazwe Chigandiwa upha umbono wakhe ngalolu hambo lukamnumzana Bobuka.
Sicela ukuthi ingabe kuyayenza akwanise ukuhlangana lamabandla wonke babonisana, ayikhona ukuthi abe ekhuluma lohulumende kuphela sokungani yinto yezanu PF. Le yinto yinto yelizwe, ayisonto yeparty.
Uchigandiwa uthi angabonana labenhlangothi ezijiyeneyo uBobuka kuzosiza ukuthini abe lombono obanzi kakhulu kulokho ahamba ngakho.
Sicela ukuthi nxa kusenza akwanise ukukhuluma lamabandla ajiyeneyo ukuze into le iphume kahle, ngoba engayekela ukuphuma kahle kusolwa ilizwe akusolwa uhulumende kumbe iparty kuphela.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Collins Ncube uthi kasikho isidingo sokuthi uhulumende avume uqhuba lomhlangano kuleli lapho isimo kwezomnotho singesihle khona.
Bakithi izinto azisalunganga elizweni, i-cost of living, izinto sezidura, lokhu lalokhu sokudura, amagetsi ayakhwela, ozukho bayakhwela. So imali zokuthi sihoste imhlangano imbuthano njengaleyi kusisiza ngani, kusincedisa njani? Ngoba sikhuluma nje izizalwane zeZimbabwe zithwele nzima ukuthi baphile impilo zabo zabantu zibe ngcono. Mbonani uhulumende kakhangele kakhulu ukuthi abantu sebephila njani kathesi sikhuluma kungu.
Esuka edale lePhalamende uBobuka uphatheke emkhosini wokulobelana phansi isivumelwano lonobhala omkhulu wedale lePhalamende umnumzana Kennedy Mugobe Chokuda sokukubeka emthethweni ukuthi ngempela uqhutshwe lumhlangano kweleZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umanyano we-European Union usovumelane ukumisa ukuthengwa kwamafutha ezimota kwele Russia ngesilinganiso esingamachumi afika phose amachumi ayithoba munwe munye ekhulwini 90%. Umanyano lo ophakathi kokuhlaziya udaba lwempi yakwele Ukraine lele Russia uphinde wavumelana ukuthi ufakele izijeziso zenotho ibhanga leSberbank. Lokhu kwenzakala ele Russia lesithi selithumbe phose ingxenye yedolobho leSeverodonetsk kulandela ukulwisana okukhulu esigabeni seDonbas. ukuhlaziya lodudaba sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Ngavuto Nicholas Mabena njalo okhokhela ibandla leZimbabwe Communist Party.
Okokuqala yikuthi vele iAmerica kumbe iNATO awumelanga ibe seUkraine, into yokuqala, ngoba ukuba kwabo eUkraine lokuzama ukuthi lizwe leUkraine lijoyine iNATO yikho owadala ingxabano. Okwesibili, iRussia kayilwi leUkraine eUkraine, kodwa iUkraine ilwa leNATO ngoba iNATO ioperator phakathi eUkraine. Yikho-ke bavala intatheli izindaba ezingahambisani lalokho okhunywa iRussia, labo abalama DSTV bayakwazi ukuthi Russia Today yavalwa ukwenzela ukuthi abantu bazwe lokhu okukhulunywa yiMelika labangani bayo abeNATO. Siyakwazi ukuthi bakhona abasuka eCanada, bakhona abasuka emazweni eNATO abaphakathi eRussia. Njalo sibonile futhi emalangeni adilileyo kuthunyelwa imali engange 40 billion isuya eUkraine. Izikhali eziningi sezingenile phakathi eUkraine. So ke into esiyitshoyo ukuthi iNATO kayiphume eUkraine, iUkraine ngangeni kuNATO. Nxa kulezinye izinto abafu ukuthi xoxiswane ngazo bese kuxoxiswane, njalo futhi kuhlonitshwe lokho i-referendum eyabakhona eDonetsk kuDonbas region ukuthi labana bathi bona bafuna ukuzimela kodwa babe ingxenye yeRussia.
Kodwa-ke nxa usithi iNATO isuke eUkraine, iRussia yona-ke awumelanga isuke yini eUkraine?
Okwenza ukuthi iRussia ihambe eUkraine yiNATO, iNATO ingasuka eUkraine, iRussia kayilasizathu sokuthi ibe seUkraine. Ngoba siyakhumbula ukuthi ngo-2014 kwaba le-referendum, abantu beDonbas bathi bona bafuna ukuzimela, kumele kuhlonitshwe. Yikho okumele kuxoxiswane ngakho ukuthi kwaba la le-referendum, abantu beDonbas region bathi bafuna ukuzimela, ludaba okumele luphathwe njani, kungangenelanga iNATO. INATO ingavele iphume, iRussia kayilasizathu sokuthi ibe seUkraine.
Alo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ohlaziya ezombusazwe njalo ekhokhela ibandla leZimbabwe Communist Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhangela ukwenziwa ngabasakhulayo ngokuphathelane lodlakela osoluqhamuka phakathi kwamalunga ebandla ezombusazwe. Kwezamabhizimusi, abamabhizimusi amancane bakhala ngendlela isisindo sedola leZimbabwe esiwa ngaso okwenza kube nzima ukufaka intengo ezitolo zabo. Iningi lithi kungalesi sizathu abagcina bebanjwa ngamandla ukufaka intengo zabo ngedola leMelika bebalekela ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku ekobulawayo.
Ngokutshona kwelanga layizolo, ibhanga lesizwe belisithi idola leMelika belithengwa ngamakhulu amathathu amadola eZimbabwe, i-308 RTGS, ikanti ezitaladeni belithengwa ngamakhulu phose amahlanu, i-480 RTGS. Isilinganiso sokwehla kwesisindo semali yakuleli nxa uqathaniswa leyamanye amazwe i-inflation ngalinyanga kaNkwenkwezi besisedlula isilinganiso sokuphethwe kabili, i-131.7% sisuka ku-96.4% ngenyanga kaMabasa. Umnumzana Thabisani Bebe olesitolo esithengisa ukudla uthi kulezi nsuku kunzima ukufaka intengo ngedola leZimbabwe ngoba lilakho ukuwa phakathi kwesikhathi sebethengile begcine besehluleka ukuyathenga ezinye impahla njalo.
Kunzima ukuba ngosomabhizinisi ngalesi sikhathi ngoba sokufanele ukuthi ucabangele phambili, ucabange ukuthi nxa ngingathenga lokhu ngikuthengise ngemali engaka ngizabe ngizathola inzuzo na ezangenza ngibuyele ukuthi ngithengise njalo ukuthi ngithenge okunye ngibuyele ngithengise. Ngesikhathi lesi siyakhangela ukuthi ama-rates abe lokhu eqansa ngelanga, uyanelisa ukuthi kuqalise kuvuke idola liyi-400 ithi siyatshona ilanga seliyi-410-420, okuyinto enzima kakhulu kithi osomabhizinisi ukuthi uyabuza faka njani intengo zakhona zibe ngamazimdola.
Umnumzana F14 Nube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, uthi impahla zingaba lentengo ebekwa ngama-rands kumbe idola leMelika kuza kuba lula.
Vele izinto ziyadula kakhulu njalo ziqhubeka zikhwela intengo yazo nxa ngabe zithengiswa ngemali yaseZimbabwe. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi kukhangelwe ukuthi kuphangise ukusetshenziswa imali yakwamanye amazwe njengamarandi kumbe amadola ukuze abantu abathengi bavikeleke. Ngokuba izinto nxa zithengiswa ngamadola kumbe amarandi ziyahlala ndawonye isikhathi eside. Kuyabe sokusisho njalo ukuthi abantu babhadalwe leyo mali lapha basebenza khona, ungabe basebenza kuhulumende kumbe basebenza kuma private companies.
Umnumzana Thabiso Ndlovu umhlali wakoBulawayo uthi amakampani afana loZuko akhuphula imbadalo esebenzisa isisindo semali esiphezulu kwesisindo sikahulumende.
Kunzima, impahla ziyakhwela, impilo isinzima, kunzima ukuthenga ama-groceries, imali yeholo ayikhweli, kukanti ama-services alokhe ekhwezwa. Ngakhangela la kuZuko onyuka hulumende khathesi from saka 1 bathi idola lapho yi-R440 okuyinto ephezulu kulaleyi rate esetshenziswayo officially ye-government, ukuthi futhi sebe-encourage le-click market ukuthi ikhweze ibe phezu kwayo naleyo.
Umnumzana Ernest Mvundla, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi kulokusilela kwemali yakwamanye amazwe elizweni okuyinto ekhuphula intengo yayo nxa umuntu eyidinga ngemali yakuleyelini.
Okomqotho esingakunanzelela yikuthi impahla eziningi ezithengiswayo emakhampanini bathenga labo ngeforex. Iforex leyi ibuye njalo isilele, lapho usuyithola susiyathenga iba yimali ephezulu. Ukuqansa kwentengo vele kukhayelelekile. Uhulumende engakhipha eyalapha imali usetshenziswe e-America, lokhu kuzaletha ukuhlaliseka kwentengo. Lama investors azakuba le-confidence ukuthi afake imali, i-dollarization yiyo engaphathisa ovusa umnotho welizwe loba kubanjwe abe-black market.
Abenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe bathi ngenyanga kaNkwenkwezi imali ebikhangelelwe ukugcina imuli yabantu abayisithupha ibisifike kumadola aphezulu kwenkulungwane ezilikhulu, i-$120,000. Ingcwethi kwezomnotho zithi uhulumende kumele afake indlela ezizathuthukisa ukulungiswa kwempahla elizweni, ama-value chains, okuzaphathisa ukwehlisa intengo zempahla. Okungenziwa nguhulumende ukuboleka osomabhizimusi imali ngesilinganiso semithelo esiphansi e-interest rate, kanye lokunanzelela ukuba amakampani athola imali yangaphandle kwelizwe emkambo kahulumende i-auction system ukuba ayisebenzisa ngendlela efaneleyo ethuthukisa umnotho welizwe, hathi umkambo omnyama. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abahlala kule South Africa bathi intengo yokudla lempahla eqakathekileyo isikhwelile okumangalisayo osekusenza bengenelisi ukunakekela imoli zabo. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Amafutha okupheka abethengwa ngamarandi angamashumi amathathu 30 rands i-2 liters emnyakeni embalwa edluleyo aseqonge aya kumarandi alikhulu 100 rand kusiya phezulu. Izinkwa ngitsho lalezi ebezidlalela kumarandi alitshumi lambili 12 rands sezibanga kumarandi angamatshumi amabili nearly 20 rands. Akusakhulunywa-ke ngetshukela njengoba i-2 kg iseduze lokweqa ngale kwamarandi angamatshumi amahlanu nearly 50 rands. Inyama lavele isimvela kancane ezimbizeni njengoba inengi selidanela emathunjini enkukhu lenyaweni zazo njengoba kuyikho okulegazana osekusele kule ntengo ephansi. Isizalwane seZimbabwe nkosazana Victress Mathutu uthi sekusobala ukuthi umangoye usebhazalala eziko emizini eminingi.
Kunzima kakhulu ukuphila esikhathini samanje ngenxa yokukhuphuka kwentengo yezinto eziningi lapha eMzantsi Afrika. izinto ezifana lenyama, izinto ezifana labothukela, even ikakhulu lamafutha ezimota lawa, sokuphezulu kakhulu, sokunzima ukuphila ngoba izinto zakhona zikhuphuka njalo nje, zikhuphuka zonke njalo azikhuphuki kancane. Ikakhulu ukuthi njengezizayo zeZimbabwe, sisuke eZimbabwe sithi sizodinga amadlela eluhlaza ngapha eSouth Africa, manje sisimi South Africa sisuka sisiba ngale ndlela esesiyiyona. Ngosiya thina sisebunzimeni.
Le impecuzelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe, uMnumzana Khulekani Dube, yena uthi sekukhala osebenzayo longasebenziyo.
Hayi, izinto sezidura okunzima kakhulu. Njengamafutha nje, hayi amafutha awasakhulumeki. Lakho konke nje kuyigrosa kokudla noma yini, izinto sezikhuphuke kwenye indlela. Ipetroli yona sikhulumi, njenganamhlanje nje ngathi izokhuphuka futhi ukusa kwakusasa. Sekunzima kakhulu ukuphila. Uma usubheka ama-rent, ubheka o-transport, futhi ukhuphuka kwama-petroli nama-taxi asangakhuphuka noma yinini.
Kodwa-ke ingcitshi kwezomnotho lezokulima, uMnumzana Christo van der Rede, oyisiphathamandla senhlanganiso yabalimi e-Agri SA, uthi kukhona kusazokhalwa njengoba namhlanje ebusuku kukhangelelwe ukuthi intengo yamafutha ezimota iqonge iyefika lapho engazifike khona selokhu iSouth Africa yakhululekayo. Okwamanje iphethulo ibanga kumarandi angamashumi amabili lambili, close to 22 rands a liter. Intengo entsha ikhangelelwe ukuthi isondeze kumarandi angamashumi amabili lanhlanu, 25 rands a liter. UMnumzana Rede uthi kufuneka uhulumende athathe amanyathelo esiphangiphange.
I think what government should do, first and foremost, is to bring down the cost of petroleum.
Uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende ehlise intengo yamafutha ezimota, ehlise intengo yamagesi, njalo-ke ancedise abalimi abaxhase ngezinto zokusebenzisa.
With inputs such as fertilizer, chemicals and so forth.
Ingcitshi zithi ukukhwela kwentengo yempahla lokhu okunye kwakhona kubangelwa yikukhwela kwentengo yamafutha ezimota okubangelwe yimbi phakathi kwe-Ukraine leRussia. Ngokutsho kwenkampani ezibalwa kwele-South Africa, i-Statistics South Africa, izinto eziningi zikhwele ngesilinganiso esiphose sifike kokuyisithupha ekhulwini, 5.9%. Iningi labeZimbabwe balahlekelwe imisebenzi ngenxa ye-COVID-19. Obese kusenza ukuthi abaningi baphile nzima lentengo yempahla ingakakhweli. Isilinganiso sabantu abangasebenziyo kwele South Africa sesidlalela kwabangamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini, 35%, okungabantu abaphose bafike izigidi ezilitshumi lambili, close to 12 million. Lokhu bathi akulambisi bona bodwa kodwa lemuli zabo esekhaya. Melesibu 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngenguthuso Khumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele, laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umthethwandaba ophezulu we-High Court lamhla unqume ukuba uMnumzana Jacob Mafume nguye ngempela umeya wedolobho leHarare, njalo wathi akufanelanga isiphathamandla sikahulumende uMnumzana July Moyo aphinde amsuse kulesi sikhundla. Unobhala jikelele wenhlanganiso yedalela ephalamende lamazwe awezwekazi le-Africa, i-African Parliamentary Union, uMnumzana Idigado Bobuka, usekwethekeleleni ilizwe leZimbabwe kuzohlola amalungiselelo omhlangano we-African Parliamentary Union. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.